vachitaura pavakasangana dhamu rekariba nemusi wechina gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaedgar moyo vakati hurumende dzezimbabwe nezambia dzinoda kuti basa rekuvandudzwa kwedhamu iri ripedzwe mukutanga kwa2025 sezvakatarwa uye basa iri riitwe nemazvo
kugadzirisa planch pool kopa 84% kuti kupere uye tine chivimbo kuti vari kuita basa vachakurumidza kuvandudzwa uku kwanonoka saka tiri kutarisira kuti basa iri ripere panguva dzakatarwa
munyori mukuru mubazi rinoona nezvemhando dzemoto amai gloria magombo vati kuvandudzwa uku kuchabatsira kugaiwa kwemagesi akawanda pamwe nekuona kuti bhiriji repadhamu iri harichina njodzi
kana taimprova the safety of our dam and also we have improved the operation yemagesi edu ndezvokuti this whole infrastructure yedam yebridge inobva yalasta for another 50 years to come before we can even do any other major work
boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwedhamu iri nekuvapo kwemvura rezambezi water authority iro rine vanhu vekuzimbabwe nezambia rinoti dhamu rekariba rinogaya magesi anosvika mamegawati zviuru zviviri nezana kana kuti 2130 megawati ayo anoshandiswa nenyika mbiri idzi mukuru anoona nezvekuvandudzwa nekuchengetedza dhamu iri ari pasi pezambezi water authority injinia stembikosi zvelivanze muhlanga vati basa riri kufamba zvakanaka uye tarisiro yavo ndeyekuti vapedze basa iri muna 2025 sezviri kutarisirwa
changa chaitika chiri kukonzerwa nechimwe chirwere checongcrete chinonzi alkali aggregate reaction inokonzera kuti masimbi aya tiri kutoreplesa manje ndiwo abva abhenda problemi yatiri kugadzirisa yanga ichiita kuti tisava neshuwa kuti dhamu richakwanisa kuita zvinofanira kuti riite zvekutisa magesi
dhamu rekariba iri riri kuvandudzwa nemari yekuamerica inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemana kana kuti 294 million united States dollars uye sangano reEuropean Union kana kuti EU ndo rakabatsira nyika nemari yakawanda mumiririri weEU muZimbabwe vaJobs von Ketchman vati sangano ravo rakaona zvakakodzera kubatsira kuvandudza dhamu iri senzira yekudzivirira ndufu dzaizokonzerwa nekuondomoka kwedhamu iri uye magesi aizorasikirwa neZimbabwe
kana dhamu iri rikadirika hazvive kukanganisa kukwaniswa kwemagesi chete asi vanhu vanodarika 500,000 vanofa uye vanhu 3 million vanokanganiswa mararamiro avo
vamwe vari kubatsira zimbabwe nezambia nemari yekugadzirisa dhamu iri vanosanganisira World Bank SIDA nebhanga reAfrican Development Bank dhamu iri rakavakwa murwizi zambezi kubva muna 1957 kusvika muna 1959 uye rinotakura mvura ine uwandu hunosvika 181 billion cubic meters ndakamirira studio 7 kukariba ndini Rutendo Mawere.